Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 26/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change voronga kuita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwevaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa vanodoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kwemamwe makore matanhatu. Dare reInternational Court of Justice nhasi rapa mutongo unoti Israel itore matanho ose ainokwanisa kudzivirira kuurayiwa kwevanhuwo zvavo muGaza. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi emutambo wenhabvu eAfcon kuIvory Coast. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vanoti vachaita musangano wekuziva kuti votora gwara ripi mushure mekunge vanga vari mutungamiri webato vaNelson Chamisa vasiya bato iri nezuro. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzazivisa kuti dzakatosiya bato iri navachamisa uye dzamirira kana dzichazodzingwa muparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera nhengo dzeCCC muNational Assembly vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura pari zvino asi vachagara pasi voziva kuti votora danho ripi.
Ichasangana yokurukura nebara richatorwa asi bara guru ratopiwa ndogwara renyika ndogwara rinotedzerwa munoziva vachamisa ndo vakakunda zvine mukurumbira. Matiwi mana ese nyika vanhu vese vaiti chamisa titungamire.
Vashatshwayo vaendera mberi vachiti vachanzwa upfungwa dzevakavavhotera kuti votora gwara ripi.
Chakakosha nechekuti tinzwe vanhu kuti vari kuti chii vatinomirira kumakosiyozi kwakasiyana-siyana, nokuti hatinangomuka tamira muchipinge South kana kuti muany constituency. Takatoiswa nevanhu, vanhu vanofanira kunge varivo vatinoisa pamberi, asi vanhu vese ndo vanofamba vachiti chamisa.
Asi dzimwe nhengo dzeparamende dzinosanganisira Muzvare Fadzai Mahere vaAgents Gumbo navaDaniel Molokele dzazivisa kuti hadzishinei neCCC sezvo dzakabuda mubato iri nezuro navachamisa. Vamolokele avo vanomirira Hwange Central muNational Assembly vaudza Studio 7 kuti havachinei nezviri kuitika muCCC.
Vati pati tatosiya, saka vanogona kutidzinga kana vachida. Vakadzinga vana Chibanana vachinzi the executive members of CCC. Isusu ndoo vanhu vanotofanira kutidzinga because I have personally teased to be a member and ndogona kuringwa nerecall.
Gweta vaFred Masarirevhu vati nhengo dzeCCC dziri muparamende nemakanzuru dziri parumananzombe nekuti veruzhinji vari kutarisira kuti dzichatevera vachamisa, asi vakati danho iri rinogona kudziomera mberi nekuti dzinenge dzasiya basa dzisina kudzingwa zvinozoita kuti dzisazokwanisa kukwikwidza musarudzo zvekare.
Ndinoona sekunge kuti vakasiya vari vega zvinokwanisa kuva kunetsa pakuti vazodzoke vakukwidza, asi vakaita zvekunzi vadzingwa vanokwanisazve kudzoka, nekuti izvi zvitarisiro iri kuvanhu ndeyekuti vange vachiita basa.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti izvi hazvisi kuzotadzisa nhengo dzinoda vachamisa kuvatevera.
Zvimwe zvacho tatotaura pamadandemutande pamaemba X nezvimwe zvivachoti isu takutobuda nemukuru wedu. Saka vanenge vachitsigirwa vachandisa vachaonekwa nekubuda mutriple C simabudira ita mukuru wavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Vekezela Gumbo, vanotsanangura kuti vese vanoda kupinda mubato richamubwana vachamisa vane mukana wokuita izvi vasina dambudziko.
Inini ndofunga kuti step iri right chaiyo chaiyo ndekuti vanhu vaya vanofanira kudenounce chitriple C just chavanhu voramba vari muchi muparliament kusvikira chavanhu atora step yekuva recall. Vakarecall ndopavanozogona kupinda under ticket renew party inenge yafoma.
Nhengo dzetriple C dziri kutarisirwa kusangana nesvondo kuti dzione kuti dzingaendese mberi basa sei zvichitevera kusiya bato kwavachamisa. Zvichakadai, vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wetriple C Vasengezo Chavangu vatenda kuti utungamiri hwebato ravo hwadoma mumiriri wechikanga muparamende amai Linet Karenye Kore kuti vatungamire nhengo dzebato iri muparamende kana kuti leader of opposition chinove chigaro chaive navachibaya avo vakadzingwa mubato. Amai Karenye Kore vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vakamirira kunzwa kubva kuna vachamisa kuti votora gwara ripi.
Hapana chandiri kuziva, ndatongoona pasocial media pari kunzi Karenyi has replaced Chamisa. Ndinogo replace president Chamisa, ndichiva replace ndiri mumhepo. Uno replace pani? Ndiri ndeka here ende ndava replace zvaita.
Zvichakadai, vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura ito garepi vanoti kubuda muparamende kwenhengo dzeparamende zvichitevera vachamisa hakukanganisi basa reparamende nekuti ZANU-PF yagara ine nhengo dzakawanda kudarika triple C.
Isu seZANU-PF hatina dambudziko nokuti tinoziva isu tinowandu muparamende macho ivo vashoma. Kutoshaikwa kwavo kunogona kusatoonekwa nokuti vagara vari vashoma.
Vachamisa nezuro vakasiya bato ravakavamba nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kupindira kwezanupf mubato iri richishandisa vanhu vakaita savachavangu. Bato retriple C rave bato retatu rasiyiwa navachamisa mushure mokusiya bato remdc ravakatungamira pakashaya vaive mutungamiri webato iri vamogen tsvangirai mushure mokunetsana namuzvare tokozani kupe. Vakazosiya zvakare bato remdc alliance mushure mokunetsana navadouglas monzora. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Darere International Court of Justice kana kuti ICJ nasira pamutongo unoti mauto eIsrael anofanira kutorwa kutora matano ose anokwanisa ekudzivirira kuurayiwa kwevanhu vechiPalestine vari muGaza Strip. Mutongo uyu unotarisirwa kuunza kugadzikana muGaza kana Israel ikautevera, asi darere ICJ rinonzi harina masimba ekumanikidza Israel kutevera mutongo uyu. Asi kunyange hazvo paita mutongo uyu, mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati nyika yavo icharamba ichienderera mberi nehondo yekudzivirira vanhu vavo, vachiti chipomerwa chekuti vari kuuraya vanhu kana kuti genocide manyepo. Ukuwo mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati vanotarisira kuti Israel ichamira nemutongo wedare reInternational Court of Justice wekuti inofanirwa kutora matano ekudzivirira kuurayiwa kwezvizvarwa zvePalestine muGaza. South Africa yakaenda kudare reICJ ichida kuti Israel imire kurwisa muGaza umo iri kunzi iri kuuraya vanhuwo zvavo ichipara mhosva dzehondo. Dare iri rakapatsanura nyaya iyi kuita mbiri yekuti Israel imire kuuraya vanhuwo zvavo nemhosva dzehondo iyo inonzi ichatora nguva kupera kunzwikwa nedare iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Mutombo wapuwa nedare guru reInternational Court of Justice unotambirika zvakanaka zvikuru nekuti waita zvatanga tichitarisira. Mukacherechedza nezuro pamakandibvunza ndakataura izvo zvabuda mumutongo. Vazongosiya havo kuti Israel ngaimire hondo neHamas kuGaza, asi zvavataura nemamashoko zvinoreva kuti Israel inofanira kumira hondo iyi.
Tinonzwa kuti iro dare reICJ harina masimba ekumanikidza Israel kumisa kurwisa muGaza kana kuti kuinforce mutongo warapa iwoyo. Zvinosiya papi mutongo iwoyo?
Ringava haro risina masimba ekumanikidzira kuti Israel iite zvarataura, asi zvinonyadzisa zvikuru kana Israel ikaenderera mberi nekuita izvo zvarambidzwa nedare guru. Zvinoibuditsa iri nyika isingateedzere mutemo. Zvosiyawo nyika dzanga dzichitsigira dzakaita sana America dziri panyanga dzamushore, nekuti kuti dzitsigire kutyorwa kusaremekedzwa kwemutongo wedare guru rakaita seirori, zvinoita kuti mangwana dzikaendawo nenyaya dzadzo, zvinoita kuti zvireruke kuti dzimwe nyika dzisateerere. Ngatirangarirei kuti dare rakatonga pamusoro penyaya yavaAlbashir, ikatonga pamusoro pavaPutin vekuRussia. Saka ngatimboitaise kuti ivava vaviri varamba kuti aiwa hatisoda kuzviteerera zviri kuitwa, America inosara iri papi?
Tanzwa iyo Israel yatozivisa kare kuburikidza nemutungamiri wehurumende yavo vaBenjamin Netanyahu kuti havasi kuzomira kudzivirira vana veIsrael. Zviri kureva kuti hondo iri kuramba ichienderera mberi kaizvo.
Hongu ichaenderera mberi hayo, asi zvichanyadzisa kuti iwane rutsigiro rwuri pachena pamusoro pezvainenge ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswana University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma zvakare Justice Priscilla Chigumba kuti vatungamire zvakare commission inotungamirira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kwemamwe makore matanhatu. Justice Chigumba vakatungamira kuitwa kwesarudzo dzegore ra2018 nedzegore ra2023 dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka nemasangano anosanganisira SADC, African Union neEuropean Union. Kudongwa kwavo zvakare kunoreva kuti ndo vachatungamira sarudzo dza2028. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya avanoshanda nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions.
Zvinoreva kuti vana veZimbabwe vacharamba vakagumbuka nguva yeti dzesarudzo, nokuti tinoziva kuti nai Chigumba ndivo vaichochoropodzwa neripoti yeSADC yeseo munyaya iya, vachinziwa havagone basa, vari kukonzeresa kuti vanhu vatongwe nebato rinenge rakundwa musarudzo.
Tichitarisa nyaya yakataurwa neSADC pamusoro pesarudzo dzegore ra2023, pane tarisiro here kuti vange vachiteerera zvakataurwa neSADC pasarudzo dzegore ra2028?
Zvatoratidza kuti hurumende yedu mutungamiri wenyika havateereri zvinotaurwa neSADC, vanodzerera SADC. Nekuti kana SADC aitoropodza sarudzo, vanga vasingatoropodzi mutungamiri wenyika, vaitoropodza mutungamiri wekomishin weZEC. Saka zvitotaratidza kuti pachatora nguva kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinge dzichigamuchirwa nevane veZimbabwe, nekuti iwo vakonzeresa dambudziko ndo vachiri muzvigaro. Saka zvatoratidza kuti aiwa hapana, hurumende yedu haina kuzvimisira kutinge ichiteerera shoko reSADC.
Tichitarisa nyaya yeutongi hwejekerere, zvinorevei kuvanhu veZimbabwe uyezve zvingagadziriswa sei?
Izvi zviri kutoreva kuti utongi hwejekerere hauchatowanikwi makore ari kuuya, nekuti ivo vaiuto vanogadzirisa nyaya dzeutongi yesarodzo vaiswa vachizikamwa kuti vanotsigira Zambia, uyezve vaitwa vadzorero vachizikamwa kuti ndi vakatsoropodzwa neSADC. Saka vanhu veZimbabwe ngatonga vatogadzira kuenda kumatare makuru, nekuti bungu remutemo rinotaura kuti kana tisina kugutsikana sevagari vemuZimbabwe tinoenda kumatare. Uyezve tine opportunity yekuti kana tichinge kuite parliament, tiite petition parliament, nekuti haiko zvino muparliament hamuna mamhengo dzinopitisa dzakakwana. Saka vana vaZimbabwe kuti vagadzirise utongi hwakanaka, izvi ndazvo zvigaro zvakaitwa kuti Mai Chigumba vasadzorerwa muchigaro chekomishini.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda zvakare nesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muHarare. nasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vasangana nemadzishe ematunhu ematevereland south nematevereland north kumuzinda westate house mubulawayo mumusangano wekuti vapete urongwa hwekugadzirisa gakava rakakonzerwa negukura hundi mumatunhu aya. Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekuunza runyararo uye kupodza maronda, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti havasi kutambira chirongwa ichi vachiti hachisi kubatwa zvakanaka sezvo chiri kusiya mamwe matunhu kunze akaita seMidlands neBulawayo, uye kuti vatori venhau vari kurambidzwa kupinda mumisangano yekunzwa zvinobvamo vanhu vakashungurudzwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHighcourt remuKenya ramisa kuendeswa kwemapurisa kuHaiti, uko vanga vachitarisirwa kubatsira kurwisa zvikwata zvatora zvikamu zvizhinji zveguta guru Port au Prince. Haiti inyika ine hurombo uye iri mudunhu reCaribbean, yakakumbira rubatsiro kubva kunyika dzepasi rose kuti ikwanise kuparadza zvikwata izvi. Mutongi wedare reHighcourt Judge Chacha Mwita vati Kenya inokwanisa chete kuendesa mapurisa ayo kunyika dzaine zvibvumirano zvinoenderana nayo. Vagari vekumaruwa ekwamurehwa mumisha ekwamhembere, mutsahuni nemadziya vakatsika madziro gore rapera vachiita chirwirangwe kuitira kuti kambani yekuChina inoita basa rekuchera matomba anokosha isapinde munzvimbo mavo, umo yaida kuparadza makomo mana ichichera matombo kubva mumakomo aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kambani yeJenshen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe nehurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumaruwa ekwamurehwa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyerekupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechichina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakadai vakayambuka kanosvika kubridge kumiruko. Hatizozovata vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona machina personal kuti aona mumaziso medu, tikakahadzika kuti kuva nava vakuya munoko zvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina hanzi kuda kuzvinzwa zvekupwanywa kwegomo nekutandaniswa kunze tene togara kwatakuda kunoiswa, ina hanzi kutomboda hamba kana kuzvinzwa. Kuzvinoiwo president vangazotikanganwa kubva takutoitwa so nemachina iwayaya kana vakazotirova havo kungfu, asi tichamborambira ipapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi rubbish yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever. Takakura isu gomo iri tikararama negomo iriripo iri, vana baba vedu vana sekuru vedu madziteguru isu akararama negomo iroriri. Iheritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataurawo neanga achibatsira kambani yeJenshen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchere matombo avanoda mumakomo aya vaBright Chimbiro, avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. Vachimbiro avo vanova nhengo yeZimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
The company that opens the Adonis branch about almost top of this sort of shit. Why ever got out? Was Vanga to go, no. It can actually raise my emotion to this extent. There's no way I'm going to put my mind here. The Vakans was to tweet about internet. Vakanga to go, no. I think that much occasion was to it. To be honest, I was still not interested. I would say you could invest further.
Vachimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo Vachimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatika madziro.
Dzakaenda iko kadainza ma 7 villages nakansira wavo nemasekretari avo ndizvo zviri kudiwa nemaChina izvi asi isusu simba rehove riri mumvura ime ndimi mvura yedu mumakomo mune zvinoyera. Saka mavhileji edzi nevanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLibert Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeGenshen ikapiwa mvumo yekupaza makomo emamurehwa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo takutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment asi pari zvino hatisati tasvika padanho iroro vachiri kugadzirwa pavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vasoda zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation guys. Ndongatoziva kuti zvizvinhu zviri kuitika isusu now that watiudza tinogona kuita our investigation then tokupa the response kuti zvizvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vazhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka vaviri ava vanga vasingadaviri mbozha nhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupaza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidza nekusainirana zvibvumirano nemakoronera asi mainvestor ari kuuya matsotsi asi mainvestor investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri. Saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuChina mvumo yekuchera zviwanikwa zvemuno asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga medombo rembudzi ndini Tobias Mudzingwa.
Munhau dzemitambo. Mitambo yeAfrica Nations Cup iri kuenderera mberi kuIvory Coast mangwana. Zvikwata zvemusadhiki zvinoti Angola neNamibia zvichitatsurana pamutambo wekutanga mushure mekumbomira kwemakwikwi aya kwemazuva maviri. Mumwe mutambo wechipiri uchange uri pakati peNigeria neCameroon. Vatsigiri vazhinji vachitarisira zvikwata zviviri izvi kuti zviratidze kuti ndechipi chichabudirira. Sadhiki vatsigiri venhabvu musadhiki vari kufara kuti dunhu ravo rakakwanisa kuita zvikwata zvina zvinoti Angola, Namibia, South Africa nedemocratic republic of Congo zvakapinda muround of 16. Ngatinzwe Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 achita hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Zvikwata zvina zvinobva kudunhu reSADC zvakabudirira kuti zvisvike chikamu chinotevera chemakwikwi eAfrica Nations Cup. Angola, DR Congo, South Africa neNamibia ndizvo zvikwata zvagona kuramba zviri mumakwikwi ekumurudza mukombe ari kutambirwa kuIvory Coast. Pazvikwata zvekuSADC izvi, Angola ndiyo yakagona kukunda kakawanda nyange hazvo yakatanga nekupedza mutambo wavo wekutanga 1-1 neAlgeria, ndokukunda Mauritania 3-2 ichipedzisa nokudya Burkina Faso 2-0. Angola yave kusangana nechimwe chikwata chinobva kunyika dzeSADC Namibia, zvichireva kuti dunhu rino richatova nechikwata chichabudirira kusvika muchikamu chinotevera.
Tombotarisa chikwata cheDRC Congo. Munoona chichizobuda sei mumakwikwi aya?
DR Congo yakapedza mitambo yayo isina kukunda kana kukundwa ichiita 1-1 neZambia neMorocco, ndokupedza chikamu chekutanga 0-0 neTanzania. Zvino kwava kuenda hakuna kupedza mitambo iri mangange, saka DR Congo inotoda kuti vakomana vayo vagone kumwisa shure mokungogohwesa chibodzwa chimwe mumitambo mitatu. Chibodzwa chavo chimwe mumitambo yavo mitatu iyi chakabva kuchikomana yaona wisa.
Tombotarisa chikwata cheBafana Bafana chepaSouth Africa apo. Munoona chichizofamba sei mumitambo iri kutevera tichitarisa matambiro achakaita mumakwikwi aya?
Chimwe chikwata zvee chichamirira dunhu reSADC pazvikwata 16 zvasara. iSouth Africa nayo yakapedza iri pachigaro chechipiri pamberi peNamibia, iyo yakapedza iri pachigaro chechitatu mugurupu mavo. South Africa yanga yatanga mitambo nekukundwa neMali 2-0, asi yakazodzoka pamutambo wavo wepiri neshungu ikakunda Namibia 4-0. Vakomana veSouth Africa vanozikanwa zvikuru nezita rekuti Vafana Vafana vakazotsindira basa rekuenderera mberi nokupedza chikamu chekutanga mumutambo wavakaita mangange neTunisia 0-0.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelous Mhlanganya wewe Studio 7 ari parunare muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru na8pm tiri kutaura pamusoro pekusiya bato reCCC kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura vebato guru rinopikisa reCCC voronga kuita musangano wekuziya kuti votora gwara ripi mushure mekubuda kwakaita vaive mutungamiri webato vaNelson Chamisa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 26 Ivandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami, angiseyi lunga le-CCC.
Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Nelson Chamisa elokuthiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezinduna zeMathabeleland North leSouth kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lweGugurawundi. Umthethandaba weInternational Court of Justice namuhla unqume ukuthi ele-Israel kumele lithathe amanyathelo aqinileyo okwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlayana kwabantu eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuchiya isikhundla komkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa kuchiye abalandeli baleli bandla bedidekile bengazi ukuthi benzeni. Amanye amalunga edele lephalamende lamakhansila aleli bandla bathi bayalandela uChamisa lapho ayakhona. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
UChamisa uthe ibandla leli izolo esithi selihluthune libandla leZANU-PF njalo uthi lisebenzise umnumzana Sengezo Tshabangu othi unobhala jikelele we-CCC ukulibhidliza. UTshabangu uthi uyakwamukela ukukhalala kukaChamisa.
Simfisela inhlanhla ukuthi ahambe ayetshumayela iBhayibhili ngani ngoba uPresident usitshengisile ukuthi u-gifted kakhulu ezintweni ze-church. So sisuka lapha siya phambili. Sile leadership yayivele ikhethiwe njengoba nayo yayikhethiwe ku-Congress eGweru ngo-2019. That leadership yiyo ezakhetha-ke u-acting president athathe over, then silungiselela i-Congress ukuthi siyekhetha i-substantive leadership.
Omele isigaba sewange kumandla le-CCC edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele uthi laye usetshile ukuba lilunga laleli bandla.
Nami sengenze isinqumo sokuthi ngizomlandela njengomkhokheli wami, angiseyi lunga le-CCC. Ngizoqhubekela phambili ngiyi-member of parliament yewange central, angaresign ukuba ngu-MP. Kuchiyene ukusuka ku-political party lokusuka e-parliament. Okwamanje laba abazibona bengabakhokheli be-CCC balalo ilungela umbigunya ukuthi bangenze okuthiwa i-recall.
Owayencintisayo emele ibandla le-CCC yebulilima unkosikazi Bekezela Maplanka uthi uChamisa wenze kuhle ngokuchiya.
Mina ngokubona kwami ubaba umongameli wethu Advocate Nelson Chamisa wenze isinqumo esihle esikhulu kakhulu. Loba kade kunzima ngoba usebenzile kula muntu ongambonanga esebenza. Sisebenzile akula muntu ongasibonanga sisebenza. So ukuthi umsebenzi wonke lo ongaka uphonga uphelela emoyeni kodwa ke ube ngasela ndlela angayenza ngayo ngenxa yokuthi ibandla le-CCC beselingenelwe impehlane.
Ukhansela we-Ward 9 eMpopongo Donaldson Mabutho uthi laye uhamba loChamisa.
Thina ke njengabantu bakhe abalandeli bakhe ama-deployees akhe sithi nyawolunye lo president wethu. Siyamlandela lapha ayakhona. Ngiyakwazi ukuthi sizafika kuphela one day iZimbabwe izakhululeka. Simalaye esikhathini sobuhle lesikhathi sobunzima.
Iningi labantu likhala ngoChabango lisithi nguye obulele ibandla eliphikisayo. Umnumzana Mthokozi Zimlotshwa ngomunye wabo.
Into lezi zokusebenza from ezanu-PF babuya bezodiliza iparty bachiye silimele kangaka besifakela abantu bezanu-PF endaweni yaseulilima. Konke yonke indawo ilizwe lonke. Ayindawo leKaChabango vela esiphathanga kahle shem singabantu bebulilimi.
Umnumzana Khumo Mlilo weBhilitane uthi wenze kuhle ngokuthiya uChamisa.
Ngangulindele kudala ukuthi kuba kuyenzeka
yavele ahlukane lazo lezi zinto ze triple C ukuze phela ochabangu laba bethathe over ngoba bevele benganise belithathele ibandla lakhe. Hayi, ngithi good luck kubo Chabangu.
Unkosazi Thuli Moyo usola uChabangu.
Inhliziyo zethu zibuhlungise mna lo ka uChabangu. Odilize iphathi yethu enhle kangaka. Kodwa ukuthi thina singabaleka kuChamisa hayi.
Kunabanye abathi uChamisa usebenza leZANU-PF ikangaqondakali ukuthi wenzani. Umnumzana Bheki Mlotshwa usola uChamisa.
Amfana nodelela kakhulu. Wayezithatha into lesenza abantu bakhethini. Icawa ukuthi navele izwe lozabusa yena sizwe ngayo yonke into. Kathi singakwazi ukuthi vele ungaphansi kwezanu. Izenzo zakhe zezanu lezo. Wayesetshenziswa izanu. Imali yonke liphuma kuzanu.
Ingcathu ezicubungula ezombusazwe zithi azethuswa linyathela likaChamisa ngoba kungasikho kwakuqala ukuthi enze njalo engabona seziminya uthatha elinye inyathelo. Zithi njalo waqala ngokuhlukubuka ku-MTCT ebumba MTC Alliance. Wathi sebona sokulokuxokozela sokubangwa ibizwe elithi MTCT isikhona umnumzana Douglas Monzora kulapho abumba i-TCC. Nangu seziminya lokudonselana asekwenza lo Chabangu usekhalele njalo. Okwamanje akwacaca ukuthi uzawenzani esiya phambili uChamisa kodwa kulekungakunga lokuthi engabe lo mcabango wokubumba elinye ibandla. Yima lesinto 7 kobulawayo igama lamungeza Jesus Sibanda.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele lezinduna zamathebelele North le South kobulawayo namuhla belungiselela ukusungula imihlangano yokuzama ukulungisisa udaba lwegugurawundi lapho izinduna lezi ezizaphuma khona ngezigaba zisiyakhulumisana labantu abathintwa yilumbhuqazwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma lezinduna lezi e-State House kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lolu ngokukhumisana umlotha selufike esibangeni esiphezulu njalo imihlangano izaqala maduze.
As a great nation, this time around, Professor Mube is providing a budget for that. So the task and burden now ends with those we have to implement because the budget is now available.
Uhlelo lesaluqala lenkokheli zethu zomdabo izinduna selufike kusibanga esiphezulu. Kulesi sigaba esesikuso sesikhangelisisa indleko zakhona ukuze siluphuchise kuhle.
Unduna Khulumani Mathema weMadobo uthi umadala icala la kumele angene imihlangano yokukhumisana umlotha le.
Bani kuya ngithinta nje. Ikhona lokho ukuthi kangizwanga laphana ukuphakathi kwenkulumo yonke esiyenzileyo. Evezwe ukuthi uperpetrator yena uzakhuluma nini njalo ngasiphi isikhathi ngoba bekungani kukhangelwe kakhulu ababa affected kanti nxa sikhuluma ngebalanced engagement it should be a two-way system of communication.
Unduna nyanga zonke wekezi uthi sebelungele ukuya kuZulu njalo kumele baye lasemazweni okulabantu ababalekela izwe ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi.
Okulunga sesilungile ukuthi singene ezigabeni sikhulumisane labantu esibaphetheyo ezigabeni. Kunabasegoli abalabaseBotswana loba labangaphi loba kuliphi lizwe ozizwa kumlungele ukuthi afike la yaza sinika ama-submissions akhe. Siyakuvumela njalo siyaku-encourage ukuthi ababuye sikhulume.
Inkokheli zamabandla ezokholo ehlukeneyo lazo zingene umhlangano walamuhla lapho u-Archbishop Alex Thomas webandla le-Roman Catholic agcizelele khona ukuba labo bayaphatheka uhlelo lokukhumisana umlotha lolu.
Lamhla sise-State House lapho kobulawayo lapha sahlangana lezinduna zonke lapha eMathebeleland South and North mayelana le ground issue. Hayi, sahlangana labo savumelana ukuthi zonke saphathisana ukuthi umsebenzi lo uphumelele.
UChief Dumisani Ndondo uthi isikhathi sesiside lolu daba lungakalungisiswa.
Njengoba u-president seyinikela ama-chief it's really my soul and it's good with the funding yakhona sikhona. So silinda i-launch kathesi. Actually, but it's taking too long. But you are moving to the logistical issues. that approaching the Minister of Finance, ministries, and
Unduna Sinamathenga webhinga yena uthi ukhangelele ukuba abazaqhuba uhlelo lolu abasuka esigabeni sakhe bangene izifundo ezipheleleyo zokuqhuba lomsebenzi.
Senze umsebenzi bangkhona ngoba lakathesi silama laptop esabuya lawo kodwa kabakazutholi ilast le yadlula training njengoba kwakulama by-elections so khonapho sithina enxele kungazi woba lenye i-training yabo ukuthi bagcwalise i-training leyana.
Lekugurahundi Genocide Outreach lwasungulwa ngomnyaka ka-2019 kwabulawayo lwaseluphuziswa yikuqhamuka kwabhubhane lwe-COVID-19. Abanye abalwela amalungelo oluntu bathi abalusekeli uhlelo lukahulumende lenkokheli zomdabu lolu ngoba luchiya phandle ezinye izigaba zelizwe ezibalisa inkabazwe lebulawayo kanye labantu abayiziphepheli emazweni angomakhelwane labanye abathintwa yigugurahundi. Lolu hlelo lusolwa njalo ukuthi luchiya phandle inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye lokuvimba intatheli zindaba ukuthi zingangeni emihlanganweni eyenziwa lozulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eState House, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhethe njalo uJustice Priscilla Chigumba ukuthi aqhubekele phambili ekhokhela ikhomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission okweminyaka eyisithupha. UJustice Chigumba wakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2018 kanye lolomnyaka ka-2023. Inhlanganiso ezithi SADC, AU le-EU zaphuma egcekeni nyakenye zisithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle eZimbabwe. Ukukhethwa kakhe lokhu kutsho ukuthi nguyo zakhokhela ukuqhutshwa kokhetho lomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lokhu kuyisihluku kakhulu, inkinga ngoba nguye la umama owathiwa khona yi-SADC wehluleka umsebenzi ngo-2023. Ama-complaints akhona ayaqondane naye yena njengophathi sihlalo we-SADC. Ngibona ngathi ngaye kuthiwa khona amalunga e-parliament aphikisayo akhona ebezaphikisa ukujaji i-contract nomama lo ingengezwa ngoba wehluleka umsebenzi akakwazi umsebenzi uyasekela izanu PF kuphinde akumanga kuhle indaba lokhetho lapha eZimbabwe.
UJustice Chigumba wakhokhela ukhetho luka-2018 loluka-2023 kulukhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukukhokhela kwakhe ukhetho luka-2028 kutshoni kumbuso wentando kaZulu eZimbabwe?
Kutho ukuthi lokhu kuthi khona laba ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusizi luvele lube yinto ethandwayo ngabantu beZimbabwe. Kuzasala kule nkinga yokuphikisana, kuzasala kule nkulumo yokuthi uSigumba usekela ilo hlangothi alusekelayo. Yikho bengithi mina ngaye kuthiwa khona kula malunga e-parliament aphikisayo akwazi umsebenzi, bahle bafake kathesi bahle bafake ibill eyokuthi hatshi siyaphikisa ukuthi uSigumba abe ngu-chairperson oyi-SADC. Kutho ukuthi vele uzibuse wethu izahlala esedakeni kungahambi kahle.
Kulo kungenziwa na ukuze kulungisiswe udubo lona?
Ngibona ngathi isiselo sombuso owethu thina oweZimbabwe seZimbabwe iyakhuluma ukuthi nxa izizalwane izakhamizi kumbe uZulu engathithisekanga ngokufaka umsebenzi we-public officer, kuyakwanise ukuthi abantu bayenze i-petition ku-parliament bekhuluma ukuthi izathu khona kokuqala. Kwesibili, uZulu uyakwanisa abe le-class action yokuhamba ku-Supreme Court aye-opposa i-appointment ka-commissioner kule ndlela eziningi kakhulu ama demonstrations aso ziwenze ngoba thina siphucukile kodwa amithethantwaba amathi imithethantwaba kumbe iParliament petition singatshengisa ukungasithethi kwethu nge-appointment le.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya olandela ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umthethandaba wamazwe omhlaba we-International Court of Justice namuhla unqume ukuthi i-Israel kumele ithathe amanyathelo aqinileyo awokwenqabela umbhuqazwe wokubulawa mahlayana kwabantu libutho laleli lizwe esihlengeni seGaza lapho elilisona khona leqembu leHamas. I-Israel imangalelwe ngohulumende wakwele South Africa yena owacela inkantolo ye-United Nations le ukuthi imise ukuhlasela kwe-Israel eGaza. Isinqumo sanamuhla samukele ngenjabulo ngabaningi emhlabeni jikelele okugoqela izizalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa. Kubika uThuso Khumalo.
Umthethwandaba we-ICJ unqume njalo ukuthi ele Israel kumele limise ukuhlukunyezwa kwabantu beGaza noma ngayiphi indlela ebathinta enyameni kumbe emoyeni. Uthe ele Israel kumele libone ukuthi usizo lokudla lokunye uncedo oluphuthumayo luyafinyelela abantu bakwele Palestine abahlaselwe indlala emangalisayo ngenxa yempi eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas. I-ICJ ithe njalo ele Israel kumele lijezise amabutho alo nxa ethe adala amacala ombhuqazwe abulala abantu makhaza ngobuningi i-genocide. Umahluli ulayele Israel ukuthi lazise inkantolo ngemva kwenyanga ukuthi liyabe selithethe waphi amanyathelo ezinqumo ezethulwe lamhlanje. Izizalwane zakwele South Africa leze Zimbabwe zemukele izinqumo lezi ngenjabulo. Nangu umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthuma Bena.
Sichayela ihlombe iSouth Africa ngokuthi hambise uhulumeni wase-Israel enkantolo enkulu eyomhlaba. Izinto ezaphakanyiswa nguhulumende weSouth Africa, inkantolo enkulu yomhlaba ivumelane lazo.
Abanye bathi kuyadingeka impela ukuthi ele-Israel livinjwe inkantolo yomhlaba ukuqhubekela phambili lihlasela iGaza, ngoba ukwekelwa kwezenzo ezinjalo kuyikho okwabangela ukufa kwezinkulungwane zabantu eZimbabwe ezigabeni zamathebeleland laseMidland ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Esinye isizalwane seZimbabwe njalo intatheli uMxolisi Ncube uthi lobanje eZimbabwe ibhekane nezayo inhlupho kufanele abantu bakujabulele ukuphepha kwabanye.
Into eyenzakala lapho kufanele ukuthi lathi singamaZimbabwe nxa siphakathi kwenkinga engakanani kwezombusazwe sizwelane labantu basePalestine, ngoba kuyafiwa andikufa kakhulu abantu abangasimasotsha ababizwa ngesilungu kuthiwe ngama-civilians befela into abangayithandiyo bona. Angicabangi ukuthi abantu basePalestine bonke bayayithanda iHamas.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe sihlala kwele South Africa umnumzana Davidson Mbambo laye uthi basemukela ngezandla zombili lesi sinqubo ngoba sivikela impilo zabantu.
Kuzasinceda, kuzoyenza nje ukuthi abantu be-Israel bame nje ukubulala abantu. Kuzosiza futhi ukuthi abantu base-Palestine bangalambi, ngoba uyabona nje impi le okuhlaselwa kwabantu base-Palestine bekuphambanisa yonke into. Abantu bayagula, abantu bayalamba, abantu bayafa. So mina ngiyajabula kakhulu ngoba konke lokhu kuzoma.
umgcinihlalo wenhlanganiso ye-Jewish Board of Deputies unkosikazi Karen Milner uthi lobanje bengavumelani le ndlela eSouth Africa ephathe ngayo lolu daba kukhona abakuthokozelayo kulesi sigwebo.
The South African Jewish Board of Deputies welcomes the ICJ's recognition.
Sithokozela ukuthi umthethwandaba kawuchongo ukuthi kubekwe phansi izikhali njengoba kufunwa yiSouth Africa nokuthi uthe abathunjwa yamasi abakhululwe.
Fundamental requirement.
Umthethwandaba wenkantolo ye-ICJ uyaphoqa ele-Israel ukuthi lilandele izinqumo zanamhlanje. Kodwa akulandlela icacileyo leli lizwe elingabanjwa ngayo ngamandla ukuthi lihloniphe lezi zinqumo nxa lingafuni. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko kumabonakude ekhuthaza ele Israel ukuthi lihloniphe izinqumo lezi njalo lizilandele ngokugcweleyo. Inhloko kahulumende weIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu yena uthe bazaqhubekela phambili bevikela ilizwe labo ekuhlaselweni iHamas. Futhi uthi akuseloqiniso ukuthi benza umbhuqazwe eGaza. Uthe uyakwamukela njalo ukuthi inkantolo le ayitsho ngokuthi ilizwe lakhe kumele limise impi. Ngimele Studio 7 eKalahari eNorthern Cape kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Okwakhathesi kesizwe imibono yabalaleli.
Studio 7 siyabingelela. Yazi yonke into esenziwa izalo manje sisegcikeni njengemuva embuzi. Sibona umhlaba wonke. Uziyambi lezano bafuna ukuthatha imali ye-tipu sibeyinikeze uchabango. Uthuma le nto ayikhulumayo uyaphupha emini langathisa ukuthi yena kade ezowina kulo osteoporosis. Bakhiphe i-osteoporosis bangoba befuna ukumfaka yena njengomuntu lwana ofakwayo nje wangeniswa ngebhekto. Ngoba sebehlulekile ukungena kobulawayo nxa ukuthi laba abantu abasebafuni sebexothwa abasafuneki sebefana lezintsha nje ezinukela abantu. Uthabango wenza ifraud. Ifraud ayenza ayibonwa ngumhlaba wonke. Amakhodi ayamfeva. Into esekugcikeni nje ebonakalayo ukuthi kwenziwa ifraud. Le nto iyaqala nje ukwenzeka emhlabeni wonke lo jikelele ukuthi amakhodi ayenza ifraud ebonwa ngumhlaba wonke igcikeni nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi inkunguthwa ngayisikhala kakhulu sizadabuka. Abadala batsho njalo. Njalo ayikho iyaphapha yangahlali. Ngiyabonga ngumasenga lapho obulawa ephumule emadonkeni.
Malawi Nkomo ekhuluma okay Studio 7 linjani linjani. Ngikhuluma lo mncedisi Chuma. Malawi Nkomo yekela uba lamanga. Uhulumende okhona umncedisa ngaphela izweni nguye vele uyazidula liwe. Uncedisa kukuphi? Akancedisi ndawo. Nguye vele ebulalayo. Ungathi nenze ipahlamukela uhulumende. Yini ayenzayo uhulumende wakho ndidula lingapha? Malawi Nkomo ukhulile ngumuntu omdala funda ukukhuluma iqiniso. Wayelithanda ukugogwesa into zikwazi into erongo yiphi. Ngabe kalikho kuzani ngabe liyatho ukuthi uhulumende uyisa idola athi zonba ndikuzani ndisabhotana ezaniqamnto ezilamanga. Vele ngiyoluyisa idola kenzilula. Malawi Nkomo ufunda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala okhulileyo. Abokho ukhuluma into zamanga la.
Njani bathakazi abahle nonke ngezindawo. Asiboneni-ke ukuthi uJobu Sikhala uzokhitshwa ejele nge-free bail nakhona. If uma kungaba khona ukuthi abuyele entolongweni, wona lawa majaji amgwebayo. Lawa majaji amgwebayo kumele ukuthi nabo sibavulele i-case. Ngoba siyabona ukuthi amajaji wonke lapha emakhothi asebenza uhlangothi olulodwa.
Laba bekungabalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi ngunkunze emnyama umfana kaMalinga. Lujaha udabuka eCholocho kodwa usebenzela kwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elele ngoma ezinhlanu. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani bantu bakithi, ngiphuma eTholotho ePhelandaba. Ngikhulele khona lapha ePhelandaba. Kanti ngingumfana ke oqale manje ukucula kulonyaka esiphuma kuwo u2023. Ngiqala nje ukucula ngiqale nge-EP kwi-EP emnandi kakhulu kele.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngangithola kwinombolo ethi 082-376-8006. Ngingaphinda 082-376-8006.
Ubatshiyela wapha mazwi abalandeli?
Bengicela kakhulu kubalandeli bengapheli amandla, beqhubeke bengisapota njalo ukuze ngikwazi nami ukukhuphuka kakhulu emculweni ngize ngibe sezingeni elifana nabanye abaculi. Kanti-ke nabakade bengakaqali ukungisapota nabo besondele bekhulumane nami bengisapote bewujabulele njalo umculo wami ngoba ngiyakudinga kakhulu uxhaso lweni balandeli abahle.
Lapha lizwe uBig Boy Ndlovu ozibiza ngokuthi uNkunzi Emnyama umfana kaMalinga exoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela udaba lenyathelo elithethwe nguMnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla le-TCC. Singakehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezigokhela. Lokhu bedidekile abantu beZimbabwe ngenyathelo elithethwe nguMnumzana Nelson Chamisa elokuchiya isikhundla sokukhokhela ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change esithi leli bandla selithunjwe yiZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube. Lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.